andichengetedza nenyasha mwari ndinotendawo mandibumbamira nengoni ndinotenda baba
mandichengetedza
Tenda
Mandi Pumba Mira
Inzwa Panda Shaiwa Imi Makandi Satsisa Kunyangwe Panda Koniwa Makazongo Dora Asha Kunyangwe hama patanga tandirasa Imimi makaramba muripo donona, donona, donona. Tutti donona.
Tutti
donona.
Donona.